Anera kanaka muri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka watereri, tinosangana zvakare maniru anasi, uri musi wesvondo kubvumbi 12, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takapa malicense ku 14 community radio station and akutotanga kuchienda pamhepo tatanga neausheni saka tiri kufara zvikuru.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kupemberera zuva reWorld Radio Day, hurumende ichiti iri kuedza kugadzirisa zvinhu munyaya dzekutepfenyura.
Zvatinoda kuti titsinidzire pazuva ranhasi ndezvekuti kutepfenyurwa kwemasaisai ngakuvandudzirwe nekupa maresonance kuvana vezvizvarwa zveZimbabwe zvose zvisinei nekuti vabuda mubamani.
Asi vemisa Zimbabwe vanoti pachine zvakawanda zvinoda kuitwa nehurumende kusimudzira nyaya dzekutepfenyurwa pamaredhiyo.
Vanhu vanongosvora ka, vanhu vagara vachisvora kusvora mbodza nekuzvimbira.
MDC yakasiiwa namushakabvu Morgan Tsvangirai ichakwanisa kurarama here kana kuti rave zuru rakapinda nyoka? Tine hurukuro nava Douglas Monzora. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi mukupemberera zvinoitwa neredhiyo mukuparurwa kwemashoko kana kuti World Radio Day. Mhemberero idzi dzaitirwa kuchiredzi. Nengo dzebazi reUnited Nations rinoona nezvedzidzo reUNESCO ndizvo dzakatanga kucherechedza zuva iri muna 2011 rikazotambirwa negungano guru reUnited Nations General Assembly muna 2012 richinzi ripembererwe musi wa 12 kukadzi gore roga roga. Redhiyo kana kuti dzangaradzimu yakakosha zvikuru muupenyu hwevanhu panyaya dzekuburitswa kwemashoko. Dingindira regore rino rakanangana nekuve nechivimbo nezvinotepfenyurwa kana kuti Radio and Trust. Nyaya yekutepfenyura paredhiyo muZimbabwe yakatanga muna 1932 nyika ichiri kunzi Rhodesia. Mukuziya nezvekukosha kwezuva ranhasi nemhemberero dzacho, tabata mutedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaKindness Paradza.
Tauya futi kuno kuchiredzi kuzovhura zviri pamutemo nepfenyuro ye community yatinoti community radio station yekutanga kuenda pamhepo inonzi Ocean saka tavhura zviri pamutemo nhasi na minister Mutsvangwa. Saka tiri kufara zvikuru sehurumende kuti takapa malicense ku 14 community radio station and akutotanga kuchienda pamhepo tatanga neAusheen saka tiri kufara zvikuru.
Chatambirwa sei chirongwa ichi muchiredzi?
Chirongwa chedu chabudirira zvisingaite, vanhu vabuda vanga vakazara stadium Chovani stadium yanga yakazara. Tanga tine maMPs ese kuchiredzi kuno vari vana plus the proportional representation nemadzimai and tanga tine political leadership yanga iriko, tine madzimambo mambo Chovani vanga varipo and vana vechikoro ma drum majority anga achitwa ipapo, traditional dance yanga ichitwa ipapo zvese and kwanga kwakasunga nhasi. Tafara zvikuru ma radio stations ese muno muZimbabwe anga aripo achitepfenyura live ma broadcast vachibva kuno kuchiredzi kuChovani stadium. Saka tapemberera tikanakidzwa. VeUNESCO vanga varipo futi vakapawo ma messages avo.
Vamwe vataura ndevapi?
Kwaita ma solidarity messages anobva kumaz Media Alliance of Zimbabwe, Zakras vema community radio station ava nemisa vanomirira vatapiwe nhau vaitawo ma solidarity messages. Saka kwanga kwakasunga nhasi minister vaparura nyaya yacho iyoyo ende vapa speech yanga yakanaka zvikuru.
Vataura nezveimai Mutsvangwa
vachipa nhoroondo nemafambiro atakaita kuti tizosvika kuti ma radio stations apuwe ma license. Saka tafara zvikuru kuno kwatiri kuchiredzi.
Mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaKindness Paradza vachitaura vari parunare kuchiredzi. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabata mukuru wesangano revatori venhau remisa Zimbabwe vatavani moyo.
Semisa Zimbabwe tinobatirana pamwe chete maoko nezvizvarwa zvepasi rose kucherechedza zuva rekufambiswa kwemashoko kuburikidza netsangaradzimu kana kuti radio inova iyo ndo nzira inonyanya kushandiswa nevanhu vemuZimbabwe nevanhu vemuAfrica kuti vange vachibata mazwi nekutsvaga kutaura nevamwe vavo pasi rose. Misa Zimbabwe inobatawo zvakare nevamwe vose vari muZimbabwe vari muCivil Society vari muhurumende mukucherechedza zuva iri.
Zvii zvamurikurudzirawo kuti hurumende iite panyaya dzekutepfenyura pamaredio?
Zvatinoda kuti titsinidzire pazuva ranhasi ndezvekuti kutepfenyurwa kwemasaisai ngakuvandudzirwe nekupa maresinesi kuvana vezvizvarwa zveZimbabwe zvose zvisinei nekuti vabuda mubamani kana kuti vanotsigira chinamato chipi, chitendero chipi, matongerwo enyika api, kana kuti vanobva kudunhu ripi, kana kuti kuvandudzirwa kweupfumi hwavo hwakamira sei. Kasi kuti ngavangopa vanhu vose zvavo. Tinotaura kudaro tichitarisa nenyaya dzemaresinesi akapiwa kutepfenyura kudarikidza kupfurikidza dzangaradzimu uyezve nekutepfenyura neterevhizhoni.
Munoti kudii pane vakapiwa maresinesi kusvika pari zvino?
Vazhinji vacho veterevhizhoni pa6 vakapiwa unoona zvikurusa kuti mufungiro wavo nemubatiro wavo wakarerekera kune vakuru vari mukutonga nyika ino. Tutarisa zvakare kune vakapiwa maresinesi ekutepfenyura madzangaradzimu varishandisa yatinoti national frequency maviri akapiwa kubva mugore ra2009 kusvika nhasi. Tinowana pane Star FM neZFM. Zvakare unoona kuti one way or the other pane kakuvepo kekutsigira vari munguva yekutonga kwanhasi.
Zvii zvamunoda kuti zviitwe?
Tinoti kana maresinesi achipiwa ngaapiwe vanhu vasina kutariswa kuti vari kubva mumba mupi.
Mukuru wesangano revatori venhau reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatavani moyo vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vachitungamirira mubatanidzwa weMDC Alliance Musarudzo vaDouglas Monzora vanoti vanofunga kuti bato ravo richakunda musarudzo dzemabielections musi wa26 kukadzi. Kunyange hazvo nezuro vanhu vashoma vakaenda kumusangano webato iri wekutanga wakaitirwa paZororo Grounds kuHighfield. Vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti zviri kuitika mubato iri zvinosanganisirawo danho revamwe vaive mutevedzeri wavamonzora Dr. Tokozani Kupe zvekuti vave kutungamira chimwe chikwata cheMDCT munongedzo wekuti kwave kuparara kwebato reMDC rakaumbwa muna 1999 richitungamirirwa namushakabvu Morgan Tsvangirai. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamonzora.
Zero remabielection tiri kufamba zvakanaka chaizvo mubato revanhu, bato reMDC. Tiri kupinda muelections iyi tichakabatana nemamwe mapolitical parties seMDC Alliance. Tiri kufirudza maMP 26 pa29 zvakadzipo. Makanzelas tiri kufirudza 85 nyika yese. Kampeni yedu hatisi kuda politics dzekutukana, dzekunyombana, dzekurovana. Tiri kuda kuti vanhu vataure zvavakamirira. Isusu sebato tiri kutenda nekampeni yekuti tinoda kuita zvakanakira ruzhinji. Asi isusu seMDC taita bato raita vanhukadzi vakawanda kudarika mamwe mapato vari kukwikwidza pasarudzo iyi. Takawirirana semusangano kuti tichakarupa tiro wakati kurei kuma areas arikukambenwa newanhu kadzi.
Asika tiri panya yeku usimudzira madzimai vamonzora takanzwa kamai kupe vamaishanda nawo vachiti aiwa murikuto vadzikisira zvakaitika mubato.
Zvekuti munhu adzingwa mubato hazvinei kuti mukadzi kana kuti murume. Zvinodipenda kuti iye adzingirwa zvipi, abudira zvipi musangano macho. Mukatarisa MDC mumwe makabuda vanhu vakawanda. Makabuda vemunoda asi mudzimai kwacho. Makabuda tendai viti haku mzimai no kuti vane vakaita iwa amari ava vakaita press conference yavo vakati iwa bato ratemurwa nesakai vakati iwa va president nechimwe chibandiko mutemo wendc yekuti kana uchida kuita president wepart unovhoterwa kuextraordinary congress mai vana kudzingwa nemunhu mubato ndivo vega vakataura kuti ndaakutungamira chibandiko changu isu tangu wasia vachienda. Asi kana zvinge zvadaro tinotora city yedu sematori ratangoita masiti emamwe maMP akanga ane mapato avo. Hapana kushungurudzwa kwavakaitwa amai kupe.
Touya panyaya yealliance apa vamonzora vamwe vanopikisana nemi vari kuti murikungobatirira zita rekuti alliance nekuti vakanyora chibvumirano chacho vakawanda. Havasi mubatanidzwa imomo masara nani chaiwo akanyorerana chibvumirano ichi.
Chakakosha kana patine tichitaura nemiti alliance haasi munhu akasaina nekuti vazhinji vakasaina havasisipo. Mukatarisa kuMDC yandotungamira ini munhu akasaina ndiMorgan Tsvangirai. VaMorgan Tsvangirai havasisipo vakashaya. Saka panouya akavatsiwa ndiye anenge amukuru webato iro. Mame mapato aya vamwe vatungamiri vakabuda mumapato imo mapato iyo akasara so muenzaniso wa Welshman Mube vakabuda mubato ravo vakanojoina MDC vatendai viti vakatandanikwa kubato ravo rePDP vakatsiwa namai Matibenga vanude iko zvino vatsiwa namamandaza saka kutaura kwatiri kuita iko zvino tine maalliance partners 6 out of 7 akaenda kuelection ya 2018 avakabuda cheke mualize ndirangarufumi netransform Zimbabwe yavo.
Mune imwe nguva makambotaura mashoko ekuti iri ranga risiri bato vamwe vari kuti vakadzingwa vachinzi vainge vaenda kualliance mungatsanangura kuti zviri kufamba sei ipapo.
Chekutanga mukova blessing MDC alliance harizi bato. MDC alliance mubatanidzwa wemapato anga ari manomwe 7 iko zvinezvi amatanhatu saka bato rimwe nerimwe rinenge rina president waro zvozobatana kuti tiite mubatanidzwa wemapato unonzi MDC alliance. So anenge ari mutungamiri kana kuti president weMDC ndiye anova mutungamiri weMDC alliance. Hakuna munhu mukuma blessing akambodzingwa nenyaya yekuti akanga ari memba yeMDC alliance. Inhema idzodzo vanhu vakadzingwa nokuti vakanga vafoma rimwe bato risiri bato reMDC.
Asi vamunzura vamwe vari kuti nekupatsanuka kwaita bato uku zvinenge zvaakureva kuti zvainge zvichida kuitwa navatsvangirai zvinenge zvaparara vamwe vachitotaura kuti avaone MDC alliance ichikwanisa kutora kana chigaro chimwe chete zvacho mumaby elections umu.
Vanhu vanongosvora ka vanhu vagara vachisvora kusvora mbodza nezvimbira.
Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vachitungamirirawo mubatanidzwa weMDC alliance musarudzo vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatiri kutaura nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika tichaenderera mberi nehurukuro dzakadai svondo rino apo tiri kutarisirawo kuti tinge tichitaura nemutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Dr. Thokozani Kupe uye vebato reZANU PF. Bazi rezveutano rinoti hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafanacho kubva zvachatanga kupararira vari zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi manomwe nemana kana kuti 5374. vanhu makumi masere nevashanu vakabatwa nechirwere ichine zuro wakare zvasiya vabatwa nacho vave zuro mazana maviri nemakumi matatu nechimwe zvine mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana nevapfumbamwe kana kuti 231,299. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba kekutanga vave mamirioni mana nezviuru mazana matatu negumi nechimwe zvine mazana masere nemakumi mana nevaviri kana kuti 4,311,842. Vabaiwa nhomba kaviri vave mamirioni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi mana nematatu zvine makumi maviri nevana kana kuti 3,343,024. Vabaiwa nhomba katatu vave zviuru makumi masere nemaviri zvine mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 82,667. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeTunisia Vakai Said nasi vabvisa zviri pamutemo imwe kanzuru inoona nezvematare munyika mavo yeHigh Judicial Council. Vaseid vabva vazvipa masimba ekudzinga vatongi vematare uye kuvarambidza kuramwa mabasa. Kubviswa kwekanzuru iyi kwapa kuti vanhu vakawanda varatidzire muguta guru renyika iyi reTunis. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakayambira parunare mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kuti vakangopamba Ukraine vachatemerwa zvirango zvakaomarara. Russia iri kuramba ichiunganidza mauto pamuganhu neUkraine. Mauto aya adarika zviuru zana kana kuti 100,000. Asi vane ruzivo nezvehurukuro yavaBiden navaPutin vanoti hapana kuwirirana kwakaitika nezuro. Russia iri kuda kuti Ukraine isapinde mubatanidzwa weAmerica nenyika dzekumawirira weNATO. Nekutyira hondo, America, Britain, Germany neNetherlands dzirikurudzira zvarwa zvadzo kuti zvibude muUkraine. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum, umo tichatarisa nyaya dzekucherwa kwezviwanikwa.
Inini ndinoitwa Pain Farai Kupfuwa, ndiri founder and CEO organization inonzi Young Miners Foundation. Zvatiri kuita tiri kubatsira vechidiki vari between 18 to 40 vari kuda kupinda mumabasa ezvekuchera semabhizimisi. Tiri kukurudzira vechidiki kuti vachiregedza kutora mabasa ekuchera senzira yekushupika kana senzira yekuti munhu ashaya chekuita muupenyu opesera ovamba kuti regedza indiende kumakomba, regedza indingo achingandira museri.
Muri kukurudzira kuti vaite sei chaizvapo?
Ngavatore mabasa ekuchera sebhizimisi pavanotoshandisa mitemo yebhizimisi inoita kuti zviinde mberi, kana paparoda kuti padeedzwe pageologists, masurveyors, mametallurgists vese vadeedzwe vauye vaite mukombera pamwe pazvishandwa pamamines madiki kuti akure. Pfungwa yedu ndeyekuti mamines madiki ngaasimukire aende pamedium scale.
Sei izvozvo zvakakosha
kuitawo kuti iyo nyika ibudirire zvikuru nemabasa iwaya ekuchera ende zvakare, uye vasinawo mabasa vari kubva kuzvikoro zvafanana neZimbabwe School of Mines nemamauniversities vakadzidza mabasa ezvekuchera vanokwanisa kuti vachizowanawo mabasa kumasmall scale mines anoti anenge asimuka apa medium scale. Akangoramba ari madoko hapaite mukana yemabasa evanhu vakasiyana siyana vakadzidza zvakasiyana siyana zvinosimudzira.
Asika munguva ino yezhizha hurumende iri kuyambira vechidiki kuti vambomira zvekuchera nekuti mvura iri kunaya yakawandisa zvekuti migodhi inogona kudhirika vakarasikirwa neupenyu. Muri kupawo kurudziro yekuti kudi?
Hatisi kudzoka shure pakukurudzira vechiduku kuti kana kuchinaya senguva inoyi sezvongotsvagwa nehurumende vambomirira kuita zvekuchera nekuti mamwe makomba acho avanenge vachishanda mari hana kusimba sezvo zviri pasinawo zvekushandisa zvakanyatsokwana. Saka nguva ino zvakuchiri kunaya uye zvakuine mastoma nemacyclone ari munzira kuya Young Miners Foundation tikukurudzira vechidiki kuti vambomira kuita mabasa iwaya kusvika mvura iyoyi yaenda voenderera zvavo mberi nemabasa.
Ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo mubasa renyu?
matambudziko ari kungonyanya kusangana nevechidiki panyaya dzekuchera ndiwayo mari dzekuti vatange kunyatso nemichina yekuti vakwanise kuita basa racho nemazvo inosanganisira makompresa, mapumps, magenerator, maexcavator kune avo vakuita zvikoromo nevakuita zvichirwa zvakasiyana siyana. Saka dambudziko hombe riripo nderezvekushandisa kuti vakwanise kukoromora kana inga vakoromo kuti vakwanise kuchera kunyange riri goridhe pasi. Zvakaita kukudziwa vechidiki kuti vapinde mubhizimisi rekuprocesa kana kunga vari goridhe vasagumbire mukuchera chete, vaisewo maprocessing plants ekutiwo vapedza kutora mari kubva pakugaya votorazve imwe mari zvepamaini ipapo kuburikidza nemaprocess dzanoita anosakazwa napitching kana zvichokwanisika vakwanisa kuita kufurikidza kuenda kuelution vacomplete yatinot value chain yese yemining. Mining ngaitokwe sebusiness, small scale mining ngaitokwa sebusiness. Paine mapepa ose anodiwa pamine, paine zvose zvotadzwa kuti zviri pamine. Ende mberi ende muone wemberi uonekwe kuti zvinhu zviri kumbobvepi ende zvichiendepi.
Ko vanenge vachida kuva nhengo dzesangano renyiri vanoita sei?
Kuti vanhu vauye mubato redu Young Miners Foundation pane registration inoitwa kana une makurari between 18 to 40 unokwanisa kupinda muorganization yedu tokwanisa kukubatsa nemaprofessionals akasiyana siyana mabasa ezvekuchera iwaya anosanganisirawo mageologists, mametallurgists, masurveyor, mametallurgical assayer, maaccountants, malawyers, vese vatakaunga nidza kuti tiite mukombera pamwe kubatsira. Izvi zvakare tine ukama hwakanaka nevamwe vari kuda kutibatsirawo kuburikidza nekupa mari vanosanganisirawo mabhanga remayouth rinonzi Empower Bank, vanosanganisirawo Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe MMCZ vakamira kutibatsira nyaya dzekuti vativhurire mikana yekuti titengese mamwe maminerals asiri goridhe kuzve sezvo goridhe richingotengwa neFidelity chete. Zvakare tine ukama hwakanakawo nezvikoro zvakafanana neZimbabwe School of Mines vari kutibatsira kuti tiitewo zvimakosi zvidoko doko zvinoita kuti tivhurike ende tive nezivo yekuti toita basa iri rekuchera sei zvakarongeka uye zvine bhizimisi mukati ende uye zvine muono wemberi zvinosimudzira nyika zvichisimudzirawo upenyu hwevanhu.
Munobatika papi?
Tiripo paFacebook nekuti Young Miners Foundation ende tinowanikwa kuti kunyange pamasocial media platforms anana WhatsApp. Inini nhamba dzangu dzerunhare zinoti 773-625-406. Saka vanoda kupinda muchirongwa chedu vanogoza kutitsvaga paFacebook kana kuenda kutibata ipapa nhamba idzodzo dzataura 770773-625-406. Ndatenda zvangu.
Mukuru wesangano reYoung Miners Foundation vapain farai kupfuwa vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngatinzwei mubvunzo unobva kune umwe muteereri.
Makasimba here kwamuruko? Inini mubvunzo wangu uri pakuti sei tichitambudzika, sei tichiparara, sei tichisvika pakushaya kuti kushaya vimbo kana kushaya chikonzero chekurarama muupenyu, sei tichisvika pakuzofungisisa, pakuzoshaya kuziva kuti shoko ramwari chairo chairo rinonyanyorevei. Jehovha unotaura kuti une rudo nesu, asi sei tichitambudzika, sei tichiparara, sei tichifa kana nenzara, vazhinji vachitambudzika, sei zvakadaro zvichiitika? Konei Jehovha asiri kuratidza simba rake? Ko Jesu paachauya chii chichachinja, uye hatizi tinenge taparara here?
Kuti batsira nemubvunzo iyi, nhasi tina mufundisi Oliver Mandisodza.
Kazuwai wadiwa vateereri, ndoimba Mwari wari kukuchengetai, Mwari wari kukuitira zvakanaka mugore rino 2022.
Mufundisi, manzwa mibvunzo yemuteereri wedu, mubatsireiwo.
Right. Chichita kamsokura mwari. Vakuna wa Roma chapter 5, baba pa 3, noti. Zisati ziri izo bedzi. Asi ngati fare wo mumadambudziko. Tichiziva kuti kutambudzika kunouyisa kutsungirira. Kutsungirira kunouyisa kuidzwa. Kuidzwa kunouyisa tariro. Tariro hainyadzisi nokuti rudo rwaMwari rwakadirwa mumoyo yedu nomweya mutsvene watakapiwa. Vadikani tisasamusokora Mwari vapandima yataverenga. Pane zvinhu zvabuda pachena tinofanwa kuziva. Tinofanwa kunga tine ruzivo. Ruzivo runofanwa kutiraramisa savanhu runobva musokora Mwari. Zvoreva kuti zvikonzero zvekutambudzika, zvekuparara, zvekushaiwa tariro, kana kufunganya, kana kutadza kuziva kuti sokora Mwari rinorevei, tinoona ruzivo irworwo musokora Mwari. Taziva chimwe chinhu chinokosha kuzivikanwa nezvekutambudzika. Kune kwazvinobatsira mukati nekurarama kwevanhu. Zvinoreva kuti kutambudzika kunowanzwa kutsungirira. Chibereko chinotarisirwa pamunhu kana wasangana nekutambudzika chekutanga unofanirwa kuziva kuti unofanirwa kutsungirira. Zvino chibereko chekutsungirira itariro. Kana kuti kuidzwa ndo chekutanga kutestiwa kuonekwa kunzi vakamira here vakasimba here. Wabva ipapo unosvika paunofanirwa kuwana tariro. Chinotarira inyadzisi. Mudikani hama, chekutanga unofanirwa kuziva soko raMwari. Kuti nomboti kudiko panyaya yekutambudzika. Soko raMwari zvino varoma vazhinji vakatambudzika. Tarisa vakaita sana Josepha, mambo David, Jobu, muprofita Jeremiah, maapostoro Paulo, kunyange namambo Jesu vakasangana nenguva yekutambudzika. Asi chinondifadza ndechekuti mukutambudzika kwavo havana kutadzira Mwari. Tine zvizhinji zvatinodzidza kubva pane zvakasangana nevarume ava. Pazvinhu zvose izvi Jobu haana kutadzira Mwari kana kupa Mwari mhosva. Vadikani, kana tasangana nematambudziko chekutanga tinofanirwa kuzvininipisa kusvika pakunamata Mwari. Tinofanirwa kusvika pakunzwisisa zvinoreva kuva nezvinhu uye nekusava nezvinhu nekwazvinobva kunobva pfuma yedu. Kana ichibva kuna Mwari tinozva kuti Mwari ndo vanopa, Mwari ndo vanotora. Chinhu chati kudzidza ipapa ndicho zvakare kuti pasi zvinhu zvose hatifanirwi kutadzira Mwari nekuti tikuomerwa. Saka ngatisatye kana kuvhunduka. Ngatirambe takatarisa musoko raMwari, ngatizivei kuti tasangana nematambudziko. Mwari vane zvavanoda kutidzidzisa, Mwari vanoda kuzvavanotizarurira musoko ravo. Neupenyu hwedu. So ndinotenda kuti Mwari vachakuramba vachitizarurira kuti nyaya iyi inyaya yehombesa. Usarakatariro mudikani, tarisa kuna Jesu, werenga soko raMwari. Iwane ukama namweya mutsvene mugore rina 2022. Mwari vakuitire zvakanaka. Tinotenda mudikani, tinotenda. Amen and amen.
Nemashoko iwayo ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda mufundisi Oliver Mandisodza. Tiudzevo zvamunofunga vatereri kana kutipa mibvunzo yenyu. Tumirai maaudio enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti mosara zvakanaka vatereri.
Tenda Tanono Kawande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tombotarisa nhau dzemitambo yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Cape United yaita mangange 1-1 neBlack Rhinos. Kozotiwo Bulawayo City yakunda FC Platinum 2-0. Kunaya kwechando kana kuti snow kuBeijing kunonzi kwakanganisa mimwe mitambo yemaOlympics nhasi sezvo kwange kuine mhute. Pari zvino Norway ndiyo iri pamusoro-soro pemakwikwi aya nemenduru 21 ichiteverwa neGermany, Netherlands neUnited States of America. Anokoneka nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.